leta indiswa ku matare ne mapurisa kokwatano kwandano ushipiwa bill ndichinzi ndofarira kuzodzoka kudare musi wa 9 October 2018 ndofarira kuripota kumapurisa every Friday andifanire kupindira mumawitnesses kungatoripo mawitness acho
vamukwanazii mungatiudze kuti nyaya yamuri kupomerwa ndeyi
nyaya yandiri kupomerwa inyaya yekuti hanzi ndakabuditsa mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika tinoti inciting public violence muchirungu ndo mhosva yandapiwawo neredare rezimbabwe
mhosva yamuri kupomerwa iri kunzi yakaitika rini
mhosva iyi iri kunzi yakaitika musi wa 1 August 2018 mushure mekunge maitwa sarudzo dzakaita boboto rakakura muna musi wa 31 July gore rino
saka imi muri kupikisa mhosva here iyi kana kuti maguma
tiri kupikisa mhosva iyi nechikonzero chekuti musi wacho handina mbobvira ndapinda muguta matingati mutauni muHarare ndakanga ndiri kumba ndichiteera maelection results paterevizhen
ko sei vari kukupomerai kana makanga musiri muguta imimi musi wakaitika mhirizhonga iyi
kutya vakangozidzwa zita rangu vanorohwa nehana saka vanenge vakuda kuti vakurumbidze vandikombere sezvo muchiona mafambiro ari kuita nyika nyika haina kumira zvakanaka saka vanoziva kuti boka retajamuka ndo parinopinda kana zvichinge zvaoma vanhu vapererwa vasazive kuti vaite sei so vari kuzama kutitangira kuti vabva vagara vatiisira miteyo iyoyo yakaita sekuti sunga nekutipomera mhosva kuti tisazokwanisa kuronga vanhu nekutungamirira vanhu tichiratidzira kunyunyuta kuri muvanhu angava mavhenda vangava vashandi angava mayuti munhu wese ari kuchema hamuna mari munyika
vamukwanadzi vanhu vangade kuziva kuti makabatwa zvakadii nemapurisa zvamarara muri muchitokisi
ndakabatwa zvakashata zvikuru zvisina hunhu nemapurisa ndofunga vamwe vakaona mavhidhios nemapictures akabuditswa ndichizvuzvurudzwa sembwa ndichibviswa pamedia center pakanga ndirada ndichitaura nevatapi venhau pakauya vatinoti mariot polisi vane mboma nepfuti vakandiisa njema mumaoko vakandizvuzvurudza vakandikanda muchirwori chavanga vainacho vachinditsikatsika imomo vachienda neni kupolice station handina kufara nekubatwa kwandakaitwa asi handishamisiki nekuti ndoo nzira yehurumende yacho ndoo nzira yavanoziva yekutyisidzira vanhu yekubata vanhu zvakaipa sezvakaitika musi wandakasungwa
pane matanho here amuri kuronga mutatorera mapurisa
tatotora matanho nemagweta edu nhasi mudare tichitaudza dare kuti ndo zvakaitika tikaisa an official complaint before the court office yaprosecutor yatonzi inofanira kuongorora nyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa pandakasungwa nemapurisa